Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chivabvu 11/2017
makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kukwanisa kushanda akasununguka nekuti hurumende haina kutora pfungwa dzavo mukuita zvisungo zveUnited Nations zvokupedza urombo nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti Sustainable Development Goals.
Vaimbove gurukota rezvemaindustry ava vakabuda muhurumende vachiita zvekutiza vangosana mwoyo vanoti vari kufunga zvakadzama kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika vakazvimirira.
Makakatanwa muzano PF obuda zvakare zvichitevera mashoko aregistrar general vatobaiwa mudede ekuti hurumende ine urongwa hwekubvisa dual citizenship.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara nekuti hurumende haina kuda kunzwa pfungwa dzavo pamusoro pezvairi kuda kuita pazvisungo zveUnited Nations zvekupedza urombo nekuti vanhu vagare zvakanaka anozikanwa nekunzi Sustainable Development Goals. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakazvipira gore rino kuti dzoongororwe nedzimwe nhengo dzeUN kuti zvirongwa zvemaSDGs zviri kufamba sei. Svondo rinouya, hurumende ichatura gwaro rayo remaSDGs kuUN uye gwaro iri richazeiwa pamusangano uchaitwa muna Chikunguru. Asi vachitaura pamusangano wekuzeya nyaya iyi muHarare nhasi, masangano anoshanda akazvimirira araratidza kusafara nenyaya yekuti hurumende iri kuita zvinhu zvayo muchiwande. Mukuru wesangano rePoverty Reduction Forum Trust iro raronga musangano wanhasi amai Judith Kaulemu vati pane masangano akawanda munyika ari kushanda kupedza urombo pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka. Vati zvakakosha kuti hurumende ishande nawo pazvirongwa zvayo zvemaSDGs. Vatiwo kunyange hazvo maSDGs akabvumiranwa muna 2015 hurumende haisati yaparura zvirongwa izvi kumasangano aya pamwe neveruzhinji.
Tinofanira kuti tiende tinoti imi semukuru wanga wasababa mumba ndimi makabvuma kuti muchaona kuti maSDGs aya abatwa apiwa zvaanofanira kuti ave nazvo kuti vanhu vagowana chimukurudza kwaari tipei tione.
Vati musangano wanhasi wange wakanangana nekunzwa zvichemo zvemasangano aya neveruzhinji kuti zvipinzwe mugwaro richaturwa nehurumende kuUN.
Saka isu tinoda kutora gwara rekuti zvatinoda ngazvitaurwe tichiri kuno kumusha, ngazvipinde muripoti yedu yekuno kumusha, nokuti tinoda kuti shanduko ive kuno kumusha.
Zvimwe zvabuda pamusangano wanhasi ndezvekuti hurumende haisi kushanda nemasangano ese anoita mabasa akasiyana-siyana munyika, uyewo haisi kushambadza zvirongwa zvemaSDGs, uye izvi zvinogona kukanganisa zvirongwa izvi. Asi vamwe vari kubatsira kunyora gwaro reZimbabwe richaendeswa kuUN vaProsper Chitambara vati vakataura nemamwe masangano anoshanda akazvimirira uye vachatora zvabuda musangano wanhasi vozvipinza mugwaro richaenda kuUN. Munyori mukuru mubazi rezvemacroeconomic planning iro riri kuona nezvemaSDGs munyika vati Zaisvanda vati ichokwadi kuti nyika haisati yaparura zvirongwa zvemaSDGs uye izvi zvichaitwa munguva pfupi inotevera sezvo vanhu vave neruzivo rwema SDGs. Vatiwo hurumende inoda kushanda nemasangano anoshanda akazvimiririra uye ichatora zvese zvabuda mumusangano wanhasi pamwe nekuzvipinza muurongwa hwehurumende hwekuona kuti maSDGs atevedzwa. Vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vanzwisise maSDGs kuti vakwanise kunyora zvine ruzivo pamusoro pezvirongwa izvi. Vasivanda vati hurumende ichaona kuti zvirongwa zvemaSDGs zvapinzwa muurongwa hwebudiriro uye kuti mabhajeti ayo anenge achitsigira zvirongwa izvi. Vatiwo kana makambani akazvimirira anofanira kutsigira maSDGs. Pane zvisungo gumi nezvinomwe zvemaSDGs zvinofanira kutevedzwa nenyika dzese kusvika muna 2030. Zvimwe zvezvisungo izvi zvinosanganisira kupedza urombo, nzara, kuwanisa vanhu utano, mvura yakachena, mabasa nemasimba munyaya dzeupfumi pamwe nemukana yakaenzana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vakambove gurukota rezvemaindustry vangosana moyo vanoti vari kufunga kukwikwidza pachigaro chekuve mutungamiri wenyika vakazvimirira voga musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muvulawaya nezuro manheru, vangosana moyo vakati vari kufungisisa zvakadzama kuda kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vamoyo vakati vachazivisa ruzhinji rwenyika zvizere pamusoro peurongwa hwavo mukati memavhiki mashoma ari kutevera.
Chinhu chandiri kunyatsofunga zvikuru kuru kuti chinhu chandingaita here, nokuti ndinofunga kuti ndikazviita ndikabudirira ndichanyatsotaridza vanhu kuti pane zvinhu zvakawanda wanda zvatinogona kuchinja very quickly. Nyika yedu inogona kubudirira kana tikasarudza munhu chaiye anogona kuita maitiro anobatsira vanhu vese, kwete kuti chidimu chavanhu.
Vamwe vakati vakambotaurwa navo nevemapato ezapu pamwe chete neZimbabwe People First vachikumbirwa kuti vakwikwidze vakamirira mapato aya, asi vakati vanoona zvakanaka kuti vakakwikwidza vaite izvi vasina bato ravakamirira. Vamwe vakati munhoroondo yezvematongerwo enyika muAfrica vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana havakwanisi kutungamira zvinogutsa vanhu vose munyika idzi nekuda kwekuti vanenge vachikoshesa vanhu vanotsigira mapato avo chete.
Mapato amapati kana akawina election, government yavanoita institute or install, mukanyatsotarisa zvakanaka in the whole of the continent, magovernment acho anotonga nyika, vanotonga nenzira yekuti vanhu vanobatsirwa nokutonga kwavo vanhu veparty yavo chete, kwete ruzhinji rwavanhu rwenyika yese. Handifungi kuti ndingada kuti ndiite saizvozvo, nokuti kana ndikaita president kana vanhu vakandivhotera, ndee ndichida kuti nyika itongwe nenzira inopa kuti chii ruzhinji rwavanhu vese vabatsirwe negovernment, vaone kuti igovernment yedu iitese even vasina kukuvhotera.
Vamwe vakambodomwa kuve gurukota rezvemaindustry muhurumende yeZANU PF, asi vakazosiya chigaro ichi vasina kunyanyoshanda vachiti vaisawirirana negwara ravainzi vashandise nebato reZANU PF pakuedza kuvandudza upfumi hwenyika. Mukuru mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisai rwanya vapa maonero avo panyaya iyi semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega. Varuhanya vaudza Studio 7 kuti havaone vamwe vachibudirira kana vakakwikwidza pachigaro chekuve mutungamiri wenyika vakazvimirira vega.
Vangosana moyo muZimbabwe vane kodzero yokuti vakwikwidze kutungamira nyika, asi hatisati tamboona vanhu vanokwanisa kungoita president muAfrica vasina bato ravakamirira. Chero mukaenda kuAmerica, chero mukaenda kunana Britain kana kupi, munhu unengochitori nebato ravakamirira. Bato rako irero ndo rinozokuisa pakuti undomirira bato rero wobva usarudza. Saka kuti ivo vasina bato ravanomirira vasati vagadzira mastructures avo munyika mese kuti vazikanwe, vouya nhasi voti vanoda kuita president, vanofanira kudzidza kubva kuna nava makoni.
Varuhanya vanotiwo dambudziko revamwe vanhu vanopinda mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vanofunga kuti ruzivo rwavanenge vainarwo mune zvakasiyana-siyana runogona kuita kuti vabudirire mune zvematongerwo enyika.
MuZimbabwe nomuAfrica tatora problem yevanhu vakadzidza asi vasingadi kunzwisisa kuti zvinhu zvepolitics zvinofamba sei. Tinofunga pamwe kuti kana tikafunda stereki tofunga kuti taziva zvinodiwa nevanhu, asi zvinodiwa nevanhu haisi nyaya yokudzidza chaizvo, inenge iri nyaya yekuti unogara nevanhu sei, unozivana nevanhu papi wagadzira here politics dzako waisa party here ukangobva kuAmerica kana ukangobva kuBritain nokuti uri professor unoruzivo vanhu vanokuratidza kuti zvou professor ndezvako izvo kana zvou doctor izvo ndezvako izvo isisi tachiona mavonero akasiyana.
Vamoyo avo vari kushandira kuSouth Africa parizvino vaivauya kuzove mumwe wevatauri pamusangano waizeya nezvekuti chii chingaitwe mukumudzurudza maindastry pamwe neupfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muimbe ane mukurumbira zvikuru munyika Oliver Mutukudzi anoti zvinhu zvicharamba zvakaoma munyaya dzezvekuridza magitare, mitambo pamwe nezvekuveza nekuda kwehurumende isina hanya. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Achitaura nhasi pamuzinda wake wepakare paye pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, Mutukudzi ati hurumende inofanirwa kuve nehanya kuti igokwanisa kuyamura vanhu vanoita zvemitambo nekuimba. Mutukudzi ati kushaya hanya nezvemitambo kwevatungamiri ndiko kunoita kuti zvemitambo zvisabudirire munyika.
Epolitician akabuda akasimudza mureza wake unenge wakamirira vanhu vake. Zimbabwe, vanhu vanowirirana nepfungwa dzake ndo vanomiririra. But an artist, akasimudza mureza. It's including mese. Look, I'm going to zvigadzirisa izvo. That's how. Ndo magariro azvo, ndo zvazvitori. Usadherere maartist. Because muri maposition. No, maartist ari pamusoro penyu. Ati ndinotaura kuti who you are. Saka, tokumbira, tokumbirisa attitude. Attitude yenyu ngaive the right attitude inoita kuti maarts afambire mberi nokuti ndiwo anokumiririrai kwamusingakwanisi kusvika. Ikava right tumwe twese tinoita fall into place because mune chido neart mune chido neartist.
Mashoko aya abuda pamberi pasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vanheva kanye iyo yashanya pamuzinda wepakare paye ichida kunzwisisa nezvematambudziko anosangana nevaimbi. Mutukudzi ati matambudziko evanhu vanoita zvemitambo ari kuramba achiwanda gore negore nekuti vezvematongerwo enyika havazive zvakakoshera nyika. Mutukudzi apa muenzaniso wevana vaibva kunyika dzakasiyana siyana vakadzoserwa panhandere yendege mwedzi mishoma yapfuura.
Vana vava ndevenaiti nevekunorway ndevenaiti vauya kuZimbabwe. Hapeno kamiseki kakangoitika kadiki diki pa airport vakadzorwa ipapo. Isu kuno kutapedza mwedzi mitatu tichirongedzera kuti tine mutambo muhombe uri kuuya pana. Zvakatengwa adzimengo akatenga dzinyama chichi vachitina vanenaiti vari kuuya. Minister anga aripo. Saka I think attitude ikangoma there, communication ikangofamba zvakanaka. Vanenge vamambidzoro. Fungai kuti imari yevana 90 vari kuuya munyika muno vaipinza mari yenyika. Chiche taite vaitakura chii out of here. Vanaivo but zvakakundikana attitude.
Izvi zvatsigirwa navaBernard Gore ava vakaremara vanoti vakayamurwa vaite dambudziko munyika.
Mufunge tikabatsirwa tikasimudzirwa we even become a less burden to the state. Tikaramba takatarisirwa pasi tinomboramba tingori burden kupi kunyika. Kune constituency yevanhu vakaremara yakasaririra isingatarisiri kumaprograms emunyika. Not only art. Almost everything.
Vakanye vaudza vanhu vanodarika makumi mashanu kuti komiti yavo ichakumbira hurumende kuti vaimbi vane mukurumbira vapihwe magwaro ekufambisa anoita kuti vafambe nyore pamiganhu yenyika. Mutukudzi azopa vanhu vashanya nzwisa yenziyo dzichange dziri padamba refu ravo richatevera. Ndakamirira Studio 7 muNorton, ndini Atachigoriwa.
Yo,
Makateerera kune penyuro ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiri varikupinda musangano wezuva rimwe chete wekuzeya zviri kuitika muSomalia kuLondon vanoti Somalia inoda rutsigiro rwepasi rose rwechokwadi murongwa wayo wekuzvidzivirira pamwe nekuunza kugadzikana munyika iyi.
Urongwa hwekuedza kuendesa vapoteri verudzi rwechibemizi vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvisere kuMyanmar pasi perutsigiro rweUnited Nations huri kunonoka kubudirira apo hwatarisana nedambudziko. Masangano anopa rutsigiro pasi rose adimura rubatsiro rwawo kumakamba evapoteri ari muThailand uko vapoteri ava vari kugara.
Zuva rimwe chete mushure mekudzinga basa mukuru weboka riri kuvaferefeta kudyidzana kwavo nehurumende yeRussia, mukuru weFBI vaJim Comey, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakagamuchira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergey Lavrov kumuzinda wavo weWhite House muhurukuro dzakanga dzakanangana nekudyidzana kwenyika mbiri idzi neSyria. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Mukokeri wenhengo dzezano PF mudare reparamende valavhumo matuke vanoti bato ravo riri kuda kuwandudza bumbiro remitemo kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisakwanise kuwana mukana wekuti zviitwe zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri pamutemo kana kuti dual citizenship. Mashoko avamatuke anotsigira mashoko amabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vatobaiwa mudede avo vakaudza nhengo dzinomirira zano PF muparamende kumuzinda webato iri muHarare nezuro kuti hurumende yave kuda kuwandudza mutemo uyu. Vamudede vanoti vano vakaita dual citizenship vanozogona kuita zveugandanga kusabhadhara mitero nemamwe mabasa erima.
Asi vamwe muhurumende nemubato rezanup f vanoti vari kukatyamadzwa nemashoko avamudede navamatuke sezvo pasina nhaurirano dzakadai dzakaitwa nebato. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo kuti tinzwe divi ravo. Hatina kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo uye vari mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vane bazi rinotungamira mukugadzirwa pamwe nekuvandudzwa kwemitemo. Bumbiro remitemo iri rakatanga kushanda muna 2013 asi hurumende yatotanga kuedza kurivandudza. Pari zvino dare reparamende riri kuzeya nyaya yekuti bumbiro rivandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika atenderwe kudoma vatongi vakuru vematare. Mukuzeya nyaya vamudede iyi tabata mutedzeri wemunyori wezvemutemo muZanu PF uye vari nhengo yeCentral Committee vamunyaradzi Paul Mangwana pamwe nemutauriri webato reMDCT vaObed Gutu avanoti mashoko avamudede anoshamisa zvikuru.
Izvi zvinotirovesa nehana zvotishamisa kuti ko vakuru ava mushano kwavo vanonzi vatoni vamudede vapindwa ngenyi.
Vamangwana, munotiwo kudii nemashoko akataurwa navamudede?
Patainyora bumbiro renyika pakaita maarguments akasiyana siyana concerning issue of dual citizenship. Saka takaricha compromise. Isusu ne MDCT in particular. MDCT IT it was going for dual citizenship. Isusu taida restriction pa issue of dual citizenship. So takaachiva nyaya yekuti dual citizenship ivepo but it's restricted to only citizens by birth. I think zvoda kuclarify kuti vanhu vazive kuti the only people who can enjoy dual citizenship are citizens by birth. Mukaverenga clause 42 ye constitution yedu inoti iyo an act of parliament may make provision consistent with this constitution for under e the prohibition of dual citizenship in respect of citizens by descent or registration. In other words, but citizens by descent or citizens by registration cannot enjoy dual citizenship in terms of the Citizenship Act and the Constitution, which is enabling the Citizenship Act to prohibit dual citizenship for those classes of citizens. So, when wanokuna kuingwe enjoy dual citizenship chete, mass citizens by birth. And for the public interest, Section 36 of the Constitution, do inota ora ino define kuti muna anonzi citizen by birth, muna akaita sei. Muna anonzi citizen by birth is a person who was born in Zimbabwe. So, kana mai wako, kana babako, wangu wari citizen, ukazwaru wa Zimbabwe, ndiwe citizen by birth. Ndiwe ono enjoy a dual citizenship. Or, any of their grandparents was Zimbabwe citizen by birth or descent. Kana sekuru wako, kana mbuya wako, wangu wari citizen by birth or by descent. You are a citizen by birth if you are born in Zimbabwe. So, izi takaitira kuti, ama zedu zaganda u diaspora, zagabari ruamunu, zisaruza citizenship kana zikano adopta citizenship yekune inyika kuvari kushanda vari. Kana paine revision iri kukumbirwa namabeda handizi kuti inengeri utinoti mapato akatarisa the pros and cons. Asise eZimbabwean vari entitled his views patainyora constitution takavainvaita vakatipa maviews avo vachisupportawo zvokuti vanhu kupasa nejual citizenship tikazvitambira tikati asi ngatizvipimewo nezvinofunga vamwe. Yu yakabudirira yakava yokuti citizens by birth varamba vachinjoya dual citizenship.
Vagutu, zviri kutaurwa navamudede ndezvekuti izvo vanhu vakaita dual citizenship pamwe havazobhadhare mitero. Pane nyayawo dzeugandangadza vari kutaura nezvadzo, vari kutiwo pamabhodha apa zvinenge zvichiti netsei kuti nyaya idzodzi dzibatwe.
Apa ndoda kutanga ndatenda munyara dzemangwana kuti zvavataura kungotiwo vangozosiya zvakangotaura kuti vamudede ndokunga varasvika. Nokuti vanga vane mikana wokuti paitwa manyaya dzemandingangoti madeliberations madiscussions ecopac paibikwa bumbiro romutemo iri, he had more than ample opportunity yokutaura maviews avo. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti handizivi kuti vamudede zvavari kutaura ndezvei, ndoza pamwoyo pavo chavanga vasingatodi kubva pokutanga. Nokuti ndakambotaurawo navo iri ndichiri deputy minister justice tichingotaura hedu pataingosangana pane mamwe mameeting vachitaura ivo kuti dual citizenship vakagara vasingaiti. So view yavo iyi pachirungu tingangoti it has been overtaken by events.
Let me comment nenyaya yokuti vamudede vanoti panoita terrorism, panoita crime. Dual citizenship haikonzeresi crime. The fact yokuti munhu ane single citizenship chomutadzisa kuparamusa chii?
Vamunyaradzi Paul Mangwana, muteedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU PF uye vari nhengo yeCentral Committee. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri webato reMDCT vaObed Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Musangano waitwa nhasi muHarare pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende pamusoro pechirongwa chehurumende chekuda kuwanira vashandi vayo dzimba unonzi hauna chawaburitsa mushure mekusawirirana kwemapoka maviri aya pamusoro pemafambisiro echirongwa ichi. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vanoti pane zvinhu zvitatu zvinofanirwa kutanga zvatsetsenurwa kuti zvichafambiswa sei hurumende isati yatanga kubatira varayiridzi mari dzavo pamwedzi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vaZhou vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Kumiririri wePTUZ vanova valavista Zunde vanova netreasurer varipota kwandiri naSecretary General kuti hapana zvatifamba nhasi uno panyaya yehousing. Tingati pane zvinhu zvitatu zvinopa kuti nyaya yehousing itadze kufamba, nokuti avo vekuhurumende vanoda kumhanyira kubatira $50 varayiridzi vese zvavo. Asi isisu position yedu ndeyekuti murayiridzi umwe noumwe noumwe ngaatozopa leta yekuti stendi yako ndeiyi, woguma kuti ndinoida stendi kana kuti handiidi. Saka zvekuda kurovera masivhu 7 vese musangano kuti abhadhare mari ndo patiri kunesana ipapo. Mari dzava kudai dzirwa dzimwe dzokuti mafulati munhu anobhadhara mari inosvika ma75,000 imari dzisingakwanisi kuti maticha adziwani.
Saka imise sangano muri kukurudzira chii kunhengo dzenyu? Muri kuti here vapinde muchirongwa ichi?
Isusu hatikwanisi kutipindai kana kutegerai asi tinotaridza nhengo dzedu dzatinotungamirira zvakanaka nezvakashatira nyaya inenge iripo saka iko zvipo isu dzatikuyambira mamembers ndeyekuti ngaatiwe maoffer letters obvuma kana kusabvuma asi kana pasina maoffer letters panozonetsa pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kutaurwa kuti zvekare kuti ko munhu achibhadhara akazofa zvinozodini kumhuri yake inenge yasara saka isu tinongati implementation matrix haina kunyanyisa kujeka zvinoita sekuti hurumende vari kuda kufarira kunonhonga mari dzavarayiridzi vachiona kuti varayiridzi vakawanda saka isusu tiri kuti ngazvichene ngazvijeke varayiridzi voita choice.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7.
Vabereki vane vana vakaremara vanoti havasi kufara nerusarura rwavanoti ruri kuitwa muzvikoro muManicaland munyaya dzemitambo pamwe nenzvimbo dzinoshandiswa nevakaremara. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neZuro. Mutoreri wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wakapinda mumusangano uyu varuben chavhura avo vane mwana akaremara vanoti zvikoro zvinosungirwa kuti zviwanire vakaremara zvinhu zvakakwana kuti vadzidze nevamwe zvakanaka kuti vazive neramangwana rakajeka.
Vanowanawo access but the quality of education yavanosangana nayo haisi inclusive. Third is the teacher able to assist that child are in class kana kuti mwana angopinda class just to be accommodated. At the end of the day, tugadzira kuti mwana agotaurwa naDr. Samuel. Kuti mwana anga ari pachikoro from grade 1 to grade 7 achinzi mwana ari pachikoro but hapana maresources aripo.
Mumwe vabereki vane mwana akaremara amai nenzi bote vanoti vadzidzisi vakafundira basa rekubatsira vakaremara vachiri vashoma kwazvo munyika.
Tichitarisa muzvikoro zviri kudzidza vana, find out kuti mateachers mashoma and the ratio iri kufananidzwa yekuprimary neyekusekondary.
Amai Loren Dingura avo vane mwana asinganzwi vanoti mwana wavo haazi kuwana rubatsiro runokodzera kuchikoro kwake.
Tinonesa nezvekuti vana ava vari kusiyaniswa, toda kuti vana vaitwe inclusion itorwa nehurumende, asi vana ava kumhanya masports vanonzi vaite vari vega, vanonzwa vachiita vari vega, uyezve pakunyora vanonzi vanenge vaina interpreter wavo, but interpreter chanenge asina masubjects akakwana kuti anenge achidini achidzidzisa vana. Tandiri kukumbira kuti vehurumende vaone vatibatsiridzo mune vana iva vavo.
Mukuru anoona nezvekushanyirwa kwezvikoro mubazi redzidzo muManicaland vaitiswe Mapungwana vanoti matambudziko ari kusangana nevakaremara muzvikoro ari kuzopera munguva pfupi iri kutevera sezvo zvivakwa zvitsva zvose muzvikoro zvichange zvine zvinorerutsa kufamba kwevakaremara.
Tiri kudaro kuti chikoro chega chega tiri kuvaka new toilet pane kaposheni kanonzi aka ngepe kano accommodator disability anditi tiripoteseka.
Musangano uyu wakapindwa nevabereki vane vana vakaremara, vakuru munyaya dzedzidzo pamwe nevashandi musangano reAfrica Self-Help Assistance Program wakabuda nechisungo chekuti zvivakwa zvitsva zvose muzvikoro zvinge zvine munofambika nevanoshandisa mawheelchair nezvimwe zvikwanisiro. Munyika mune vanhu vakaremara vangangosvika zvikamu zvinomwe kubva muzana hweuvandu hwevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa urongwa hwevanhukadzi hwekukurudzirana kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara nekuti hurumende haina kutora pfungwa dzavo mukuita zvisungwa zveUnited Nations zvekupedza urombo nekugara zvakanaka kwevanhu.
Vaimbova gurukota rezvemaindastry ava vakabuda muhurumende vachiita zvekutiza vankosana Moyo vanoti vari kufunga zvakadzama kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakazvimirira.
Makakatanwa mubato rezano PF obuda zvakare zvichitevera mashoko aregistrar general vatobaiwa mudede ekuti hurumende ine urongwa hwekubvisa dual citizenship. Tabva tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchanga munesu zvakare mangwana anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksia imina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngendaba ye dual citizenship liyethusa. Okwakuqala ngoba umdede yena ngokwakhe akusiye muntu othi ngathi isikhulumeli sogatsha lukahulumende i-executive ngodaba oluqakatheke kangako ukuthi sokungaphuma nelakhe igama.
UZulu weZimbabwe ukhathazekile phezu kwamazwi kaMnumzana Tobayo Mudede, yena othi uhulumende kasoze avume umugqa okusisekelo sombuso ovumela izizalwane zeZimbabwe ukuthi izibe lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship.
Ukuthi sibafundise ukuthi u-exporta kuhamba kanjani. Silama seminars achiyeneyo that we hold esibalawo from time to town. Even ngase siya kuma-export promotion activities ethu ama-trade fairs ngasihamba, we actually ensure ukuthi even scatter across ama-sectors, some of them actually alidwa ngabomama.
Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa abesifazana abakumabhizimusi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe.
LeZimbabwe ngelinye lamalunga omthethwandaba womanyano weSADC Administrative Tribunal osanda kubunjwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
UZulu weZimbabwe seveze ukuthukuthela phezu kwamazwi kamqondisi ohlangothi lokubhalisa abantu lokubapha izithupha zokuzalwa uRegistrar General uMnumzana Tobayo Mudede, yena othi uhulumende kavumelani le migqa esisekelo sombuso esitsha evumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zibe lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Isisekelo sombuso sithi isizalwane seZimbabwe kasilahlekelwa ibuzwe baso ngoba sesilobuzwe belinye ilizwe. Isizalwane seZimbabwe esigoqela uMnumzana Trevor Ncubelo, uMnumzana Mtumwa Mawere, sebeke baya emthethwandaba ngemva kokulahlekelwa ibuzwe babo beZimbabwe ngoba sebehlala kwele South Africa. Umthethwandaba wanquma ukuthi kumele babuyiselwe ubuzwe babo. Iphephandaba leChronicle lithi uMudede utshele umhlangano weZANU-PF izolo ukuthi uhulumende kasoze afake umthetho weCitizenship Act kusisekelo sombuso, njalo uzasiguqula isisekelo lesi sitsho kucace ukuthi ubuzwe obumbaxambili kabuvunyelwa eZimbabwe. UMudede uthi ukuvukela umbuso iterrorism ngesinye sezizathu esenze bathatha leli nyathelo. Le yinto esicunule abantu abaningi, ngitsho lamalunga eZANU-PF ikakhulu ahlala phandle kwelizwe afana lo mgcinisihlalo waleli bandla e-UK uMnumzana Nick Mangwana. Obona ngezemithetho kubandla leli uMnumzana Munyarazi Paul Mangwana laye utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa nguMudede lokhu kakwazi ukuthi kuvela ngaphi ngoba kungayisiyonto evunyelwane libandla. Kodwa okhokhela ibandla leZANU-PF etale lephalamende uMnumzana Lovemore Matuke utshele iStudio 7 ukuthi le yinto abavumelana layo njengamalunga ezanu PF etale leParliamente. Uzulu weZimbabwe ohlala kwamanye amazwe laye uthukuthele ngalolu daba. Sixhume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo yena othi okwenziwa ngumudede lezanu PF ikungahloniphi umthetho.
Udaba lolu olubekwe ngubaba umdede ngendaba ye-dual citizenship liyethusa. Okwakuqala ngoba umdede yena ngokwakhe akusiye muntu esingathi isikhulumeli sogatsha lukahulumende i-executive ngodaba oluqakatheke kangako ukuthi sokungaphuma ngelakhe igama lokuthi uhulumende uzama ukuthi atshintshe isisekelo sombuso i-constitution ukwenzela ukuthi abisele emuva umzamo owayenziwa kusisekelo sombuso esitsha ukuthi abantu bebe lelungelo le-dual citizenship. Ngakho-ke kuyethusa ukuthi isikhathwa kahulumende size ngutobhayo wamdede singaphuma nje sithi sona hhayi uhulumende uyaphikisana nesisekelo sombuso, isisekelo sombuso ofanele kube yiwo umthetho odlula yonke imithetho, which is the supreme law of the land. Kuyethusa lokho ngoba kutshengisela ukuthi abahloniphi isisekelo sombuso.
Ekuguquleni isisekelo sombuso lesi, manyathelo bani abamele bawathathe bona bakahulumende, njalo ubona kuphumelela kahle kahle na?
Isisekelo sombuso esikhona lesi sibunjwe sasungulwa ngomsebenzi othethe isikhathi eside ugoqela amabandla onke, kodwa indlela abazama ukuthi beyiguqule ngaso betshintshe ngaso yindlela esingani isibuya ngexuku elilutshwana elebandla leZANU PF elikele kuhulumende. Kungasakhangelwa ukuthi isisekelo sombuso lesi baningi abantu abavumelana ngaso. Ngakho-ke bekungaba kukhangelelwe ukuthi uma bengabantu abahlonipha isisekelo sombuso bekufanele ukuthi kube lo mkhankaso wokuthi kuzwakale ebantwini ukuthi bayafuna yini ukuthi kutshintshwe isisekelo sombuso ngaleyi ndlela abazama ukuthi beyitshintshe ngayo. Kodwa-ke esikubalileyo namhlanje ngamagama kaTobhayi wamdede ukuthi kukhanya ingani yinto ezayenziwa nje kuma-corridors kahulumende, abantu bazavumelana bebhale ibhili ezayethula eParliament ukuthi bafuna ukuthi batshintshe-ke udaba le-dual citizenship. Kungazange kube lo mkhankaso kuzame ukuthi kuzwakale imibono yabantu ezizalwane zeZimbabwe, njengoba ukuba kwe-dual citizenship kusekelo sombuso kwavela kwimibono yabantu kubhalwa i-constitution.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Sixhume njalo umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT elilunga njalo ledale leParliamente umnumzana Bednego Bebe yena ogcizelele amazwi kaNkomo.
Kuyakhombisa sobala ukuthi ibandla leZANU PF liyehluleka ukukhokhela uhulumende. Ngisho ngasiphi isizathu ukuthi kwehluleka kokukhokhela uhulumende kwebandla leZANU PF? Okwakuqala, uThobhayi wamdede iyisiqhatshwa sikahulumende. Nxa isiqhatshwa sikahulumende, okwesibili ukuthi umuntu onguye omela uhulumende okufanele akhiphe lawo mazwi nguminista oyabe ekhuluma isifiso sikahulumende. Pho umdede lapha ngiyazibuza ukuthi ukhuluma emelele uhulumende yithi hatshi, ngizibuza ukuthi ukhulume emelele iZANU PF yithi hatshi, bese ngizibuza ukuthi mhlawumbe ukhuluma ezimelele na ungumbono wakhe ongaleyo ndlela. Kodwa-ke bese ngisithi ukwehluleka kwezanu bese kuthini ezinye izinto ezikhuluma ngabantu abanjengoTobhayi wamdede zigcina zizwe esizibona kuyikudonsa inyawo okwenza iZANU ukuthi ilungisise ukuthi i-constitution yelizwe ihambelane nemithetho ezakwenza ukuthi izinto eziyisinqumo se-constitution yelizwe zenzakale.
Lina njengebandla eliphikisayo kuyini elingakwenza alubana ibandla leZANU PF lithela loba ibhili layiletha eParliamente, njengoba njalo lilabantu abaningi, lilamalunga amaningi edalela eParliamente, lilakho ukuyipasisa libhili ibe ngumthetho?
Okwenzakalayo ukuthi siseParliamente simele izifiso zabantwana beZimbabwe. Sizasukuma la nathi balutshwane sikhulume izifiso zabantwana beZimbabwe. Sibatshele labo abantwana beZimbabwe ukuthi nanko elaningi lapho esithi kungamaphutha khona. Bakhona abantu abasapota iZANU abazabanjwa yona lowo mthetho. Bakhona abantu abasapota thina abazabanjwa lowo mthetho. Balezihlobo, balabantwana, balabazali,
abantu ngokuhlala akhuluma bakubona ukuthi ke okungakwenza ukuthi kulunge bahlonitshwe babe ngabantu ukulalela lokho esiza ukukhuluma njalo abakufisayo siphikisa lo mthetho nqaba ngawuphephala.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqo wenhlelo zebandla le-MDCT njalo ulilunga ledale lephalamende.
Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa abesifazane abakumabhizimusi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe ukuze ilizwe lithole imali yakwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo siphala ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embukisweni ezokuthengiselana oweZITF osanda kudlula, iZimtrade ibisekela amabhizimusi abesifazana adlula ichumi ukuba abukise impahla zabo kuHall 4 lapho elinye lamankampani apheka insimbi ezindala iMawabeni Design ithole isicoco sokubukisa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zakobulawayo eZimtrade unkosikazi Jacqueline Yathi uthi baphakathi kokuhlomisa amabhizimusi abesifazana ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo ezilohlonzi kwamanye amazwe. Iningi likwezokubaza impahla zendlini, ukupheka ijamu lenamunede kanye lokubaza impahla zendlini zokucecisa lezinye ezimbalwa.
Ukuthi sibafundise ukuthi u-exporter kuhamba kanjani. Silama seminars atshiyeneyo that we hold esibalawo from time to town. Even nxa sisiya kuma-export promotion activities ethu ama-trade fairs nxa sihamba, we actually ensure ukuthi even scatter across ama-sectors, some of them actually alidwa ngabomama. Silama companies, for instance, iKozani Resources, Sweet Mawungwe, le Mawabeni Designs, ama-directors angkhona ngomama. Sebethe go through ama training ethu saba identify saba bonta ama products abo ale potential
ethi kulama nkampani akhokhelwa ngomama asebelungele ukuyathengisa impahla zabo kwamanye amazwe njalo sebefundise iLupane Women's Center iProweb lamanye amankampani asebhinga ezwishabane ngezohlonzi lwempahla lokusebenzisa ubulembu ekuthengiseni impahla zabo.
Sile Lupane Women's Center omama abasebenzele Lupane Business Center aba into basketry sesabafundisa ukuthi iquality yama products abo ibe kanjani lokuthi ubesebenzisa iinternet iFacebook lama websites aqhakathekile kakhulu when it comes to exporting. So sabafundisa ukuthi basebenzise kanjani ama tools ona lawo ukuthi ba market ama products abo, and then sibe le ProWeb le AWeb, and then kule Zubo Trust esebhinga labo njalo we've also had a seminar efanayo esayenza for bona. Kwaba khona labanye ababesezwishabane.
UDokotela Thokozile Chitepo, umqondisi weKhonzani Resources, abanepulazi elilima izithelo eManicaland abazisebenzisa ekuphekeni ijamu, uthi baqala leli bhizimusi ngoba babelobunzima bokuyathengisa izithelo zabo eHarare ezasezifika seziswabile. Umqondisi weMawabeni Designs, unkosikazi Pamela Gusen, okubhizimusi lokupheka insimbi ezindala, uthi usebumba izitsha lemiceciso yendlini, ethi uyajabula ngosizo aluthola eZimtrade ngoba usekwazi ukuthengisa impahla zakhe engelankinga. Unkosikazi Gusen uthole njalo isicoco ngesikhathi ebukisa engaphansi kweZimtrade. Abesifazana abaningi eZimbabwe sebaqala ukusungula amabhizimusi, kodwa imithetho yamabhizimusi lokuthengisa engahlelekanga ibabuyisela emuva ukuthi lamabhanga awanamali yokuboleka echiphileyo osokubangele ukuba abesifazana bagijimele kunhlanganiso yeZimtrade ukuba baphakanyiswe kwezamabhizimusi ngenhlelo abalazo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo. Ngingunompumelelo Moyo.
Uxolo, ilizwe leZimbabwe ngelinye lamalunga omthethwandaba omanyano weSADC Administrative Tribunal osanda kubunjwa kulandela ukudilizwa komthethwandaba weSADC owawuvele ukhona. ilizwe leZimbabwe laphuma kolumthetho andaba ngemva kokulahlekelwa ludaba lomunye umlimi owayethathelwe umhlabathi. Kubika uMartin Ngwenya.
IZimbabwe yakhalala ukuba lilunga le-SADC Tribunal ngomnyaka ka-2009 ngemva kokulahlekelwa ludaba lomunye umlimi omhlophe ethathelwe umhlabathi nguhulumende kamongameli Robert Mugabe ngemva kwesinqumo sokuthi uhulumende weZimbabwe wayephazamisile ngokuthathela umlungu umhlabathi, ngakho kumele athole inhlawulo lomongameli Mugabe lohulumende wakhe. Bakhalala baphuma kwinkantolo ye-SADC Tribunal. Kwathi ngomnyaka ka-2012 i-SADC Tribunal yabhidlizwa amanye amalunga enhlanganiso ye-SADC evuma ukuthi ayibunjwanga kuhle, kube njalo ingasuthisi izinswelo zenhlanganiso le. Ngomnyaka ka-2015 kwavunyelwana kumhlangano we-SADC eHebron ukuthi kakuvuselelwe inkantolo ye-SADC kodwa isingaphansi kwebizo elitsha le-SADC Administrative Tribunal, njalo amandla esehlisiwe. Inkantolo entsha ithonisa kuphela indaba ezilethwe ngamazwe, hatshi abantukazane, okubonwa ngabanye abeZimbabwe njengendlela yokulondoloza ubudlelwano phakathi kwamalunga e-SADC, iningi elibuswa ngamabandla aletha inkululeko.
Wazi ukuthi uhulumende weZimbabwe akahambelani nenhlanganiso eziphikisana layo. Ungakhumbula ukwenzakala kunhlanganiso ye-Commonwealth lapho iZimbabwe yaphikisa khona yagcina iphumile. This tribunal, administrative tribunal enja le, kukhanya ukuthi isikhutshwa amandla, isikhutshwa amazinyo.
Unkosikazi Edith Ndlovu yena uthi i-administrative tribunal kayisoke ithathe izinqumo ezingahambelani labohulumende bamazwe e-SADC.
Le ndlela yokulondoloza ubungani kuphela ngemva kokwenzakala kuZimbabwe ngodaba lomlungu owayengumlimi.
Umgcinisihlalo we-SADC njalo eyinkosi ebusa eSwaziland uKing Msathwi wesithathu ubeseHavoroni kuyona le iviki uzabona abahluli benkantolo ye-administrative tribunal befuniswa. Msathwi uthi ulethemba lokuthi inkantolo le izaphelelisa imfuneko zenhlanganiso ye-SADC. Kusenjalo umkosi uMsathwi uyendlalelwe ikhapheti ebomvu kuyindlela yokuhlonipha, kukanti uhulumente weBotswana kazange ayenze njalo ngesikhathi umongameli Mugabe efika engumgcinisihlalo ngomnyaka ka-2014. IBotswana ngaleso sikhathi yathuma umongameli Mugabe kazanga njengomkhokheli weZimbabwe kodwa wayelande ibhizimusi le-SADC. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Owake waba ngumphathintambo wezama-industry uMnumzana Nkosana Moyo uthi ulakho ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli ezimele. Ekhuluma ekobulawayo izolo, uMoyo uthe uphakathi kokujulisa imicabango njalo edinga amacebo kwabanye phezu kokubancintise kulelo khetho kumbe hatshi. Ayisiko kwakuqala ukuthi uMoyo angene kwezombusazwe. Wake waphiwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wezama-industry libandla leZANU-PF kodwa ngokungavumelani leziqondiso zalelo bandla wacina echiya.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso weShe Votes okugaba esifazana ukuthi bavote ngobuningi kukhetho oluzayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangela esivela kwamayamazwe.
Ibutho lakwele Syria elisekelwa libutho leMelika libikwa linqobe amalwa ecatsha awesimoslem edlulisa amalawulo awe-ISIS edolobheni leTabqa enelisa ukuhluthuna idamu leTabqa Dam kumalungiselelo okuhlasela indawo eqakathekileyo yamalwa ecatsha la esigodlo sawo seRaqqa.
ELeSomalia libikwa lifuna usekelo olukhulu okuvuseleleni lelo lizwe lokuletha ukuzinza ngemva kwempi yomndeni ethethe isikhathi eside. uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi abantu abaningi kakhulu abangafika isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lane bayamsekela uMongameli Mugabe seludale inkulumo. Abanye bathi imbono yabantu abakhulunywa labo kayisilo qiniso ngoba kungela kukhululeka elizweni. Kodwa abanye bathi uphenyo lolu luliqiniso ngakho amabandla aphikisayo kumele balwamukele babophe ziqine lapho kuthiwa kuyaxega khona lolu cwaningo olutsho khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Edwin Dlovu oyibandla le People's Democratic Party endawonye lelunga le-MDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye usungula lingxoxo.
Hayi, sibili mina njengomuntu lama wakwezinto ze-research wazifundisa e-university ambona ukuthi lelo kungaba liqiniso angikwazi ukuthi labo bantu babathatha ngaphi lokuthi babaqonda njani esithi i-approach le mbuzo yabo yayimi njani ngoba kangikholwa ukuthi inani lelo sibili ngisho lobani lobani angalivuma. Mina ngibone ngathi nje okunye kungukuba lucwaningo ama-research la abanye abantu babezenzela nje izinto zabo. Yebo, ngaba khona abanjalo ngendawo ngendawo, kodwa mina lapho engihamba khona nalapho engihlala khona lengihlangana labo angahlani labo abaningi kangako abantu bangithanda umdala lo. Ngithi njengoba ngisitsho akukholwa ngoba kumele kube nesizathu. Babebuza njani abantu imbuzo bayayisithini, babebuza abantu abanganani ngaphi nini ngesikhathi bani kwakulabo bani, yile mbuzo khona lapho ningakathi ukuthi maqondile. Kodwa kwathiza hhayi ngiyasola ngoba abadala nabancinyane ilizwe lonke leli engibaziyo mina lengikhulumisana labo linguba la emaphepheni languba la lokuthi azi-social media angazi ngihlane labo abaningi abanjalo. Sengitsho labo abanye abezanu sebethandabuza ngendaba yombuso wangakibo lo.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini?
Ngivumelana-ke lo mkandla lami. Ngibona ingazathi into zama-research lezi ziyahlupha njengobe chilo nje sihlala siwenza ama-research la. Kuya ngokuthi lo muntu o-researchayo uhambe kubani lobani ovele emengaphi. Nxa evele eme ethole bona laba abavele bengabezani u-PF lipho abazakuthi. Okwesibili kuya ngokuthi i-research yakhe usebenzise bani futhi ukuthi ifike ebantwini. Kula bantu abayenza ubuvila benza ama-shortcut kuphela bese behamba besiyathikha ingani uvele ebantwini. Ikanti-ke njengoba ethilo njalo ukhaba ukuthi le mbuzo kasikwazi ukuthi babekuza imbuzo ethini kuthiwani. Kuqakathekile khonoko ukuthi-ke sibe kwazi. Yikho ngiyibona nje lokhu abakwenzileyo yindlela yokuthabisa iZANU-P F. Kodwa-ke kusiye ekhethweni eqinisweni abantu beZimbabwe abadlula ingxenye esingathi more than ihalf yabantu beZimbabwe iZANU-P F kabasayifuni. Singathi 60% nala abakhuluma ngayo ngeyabantu abangafuni iZANU-P F, hatshi abafuni iZANU-P F lo mgabe. Abantu omgabe kabasamfuni le ZANU-P F abasayifuni ngoba sebehlulekile. Yikho-ke le research leyi yebo kambe bayenzile-ke kodwa-ke ngibona engani kayela kuqiniseka kiyo le research. Ingabe ibe half-backed kumbe abantu ababuzileyo bebuze abantu abangayisibo. Kuya ngezindawo oba ungahamba kwi-stronghold yeZANU-P F zathi abantu bathi bafuna iZANU. Kuya ngokuthi uyenze ngaphi i-research leyo kakhulu ngoba emadolobheni kasebaboni la kwezinye iy'ndawo zemakhaya iZANU engelasupport kababonakalanga-ke labo bantu. Engilethemba lokuthi nje yinto engabe ingeyokuthabisa iZANU kodwa-ke yikunanzelele ngoba ingathaba landela yena leyo research ke kubuya 2018 ngomnyaka ozayo izadimangayo.
Mnumzana Mkandla, siyabona ukubana ngomnyaka ka-2012 inhlanganiso yona le yayenza olunye uphenyo lwakhipha impumela lusithi lona uMongameli Mugabe uzanqoba lakanye wanqoba. Yibo njalo sebephendukile, uthini wena ngalo?
Besenzela ukuthi abantu balungiselele ukuqhizwa nokumthonsa kokuqhepha phambilini baeisipheni uyasimela babani hlalithela bele bona bangobani baingani ngoba eqinisweni bangakwenza khona lokho bathi izanu izawina babe sebelukeka-ke okuthwanyongo lwabo lolo uphenyo lwabo lolo ukuthi uvumelane lempumela leyo abayidingayo ngoba yebo kwaba njalo ngathi kwaphuma kwaba njalo izano yahlala phezu kwalo yaphela la mathuba lentukunti zokuthi nxa becela bacele besithi khangelani labodlwane bathi mina kangukholwa konke lokhu ngoba lona uphendo lona lolo luka-2018 iningi lethu lo mhlaba azikholwa ukuthi izano iyanqoba iyacilibezela.
Alo-ke umnumzana Thandeko Zintimkandla, ilunga le-MDCT, ubexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu oyibandla le-People's Democratic Party.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezifunda khonapha eMelika ezigqiba izifundo zama-degree kulinyanga ngoba kuyiso isikhathi lapho amakolishi lama-university eMelika agqiba khona umnyaka. UMike Wobe weStudio 7 usibhalo ludaba.
Inyanga kaNkwenkwezi iyo inyanga minyaka yonke evama ukuba labafundi abadabuka eMelika lamazweni atshiyeneyo omhlaba abagqiba izifundo zomnyaka kube ezama-degree, i-masters, lobby PhD, kube sekusenziwa imikhosi yokuphiwa izicoco zokugqiba lezifundo, ama-graduations. Unkosazana Musa weNkosi Ndlovu, oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele-Melika, ogqibe izifundo zakhe e-Coalition le-University of District of Columbia esigodleni e-Washington DC, uchasisa ngomahluko okhona phakathi kwemfundo ema-Coalition kwele-Melika laseZimbabwe.
Into ekhona ukuthi lapha nxa uzofunda ngapha ingxe okhetha ukuthi uyifunde ungayifunda akula ukuthi hayi awuzange wenze ama-subjects lawa ku-high school ikho ngeke ufunde lokho. So lokho okukhethileyo baza kufundisa konke okuswelayo, akukho ama-limitations. Into eyokuqala ukuthi ungene e-university eZimbabwe kufuna umuntu afunde i-A level. Lapha loba ule O level uyangena e-university.
UMandlovu uqhubeka ethi into esiza kakhulu ngokufunda kwele-Melika ikuthi ithuba likhona lokuthi uma usugqibe isifundo zakho kwele-Melika unesiqiniseko sokuthi uzawuthola umsebenzi owufundileyo.
Lapha ukuthola umsebenzi akukhathazi kangako, njalo iningi labantu bayawuthola umsebenzi. Kuyangathi kuyakhathakhathaza ukuthi nxa sebeqedile ukuthi bathole imfanelo zomsebenzi, kwezinye izikhathi kuyakuhluphe. Kodwa esikhathini esiningi umuntu angaqeda bampha ithuba lomnyaka ukuthi asebenze.
Lo nyaka umongameli Donald Trump wele-Melika ushilo ukuthi isifiso sakhe ngesokuthi amankampani elizwe lakhe aqakathekise ukuqala ukuqasha izizalwane zeMelika phambili engakakhangeli izizalwane zamanye amazwe. UMandlovu uchasisa udubo oluphathelane lalolu daba.
Ngibone ngathi bazaba lohlupho ngendlela yena afuna kube ngakho khona. Into engathi iyasiza yile yokuthi akusiyena oyenza ama-decisions wonke lawo. Yena ngokufisa kwakhe ye ufisa ukuthi avalele abantu bakwa amazwe phansi. Kodwa eqiniseni ukuthi imisebenzi iyabilokhi khona. Abantu balapha ye bayafunda ezikolweni zabo zakhonapha. Kodwa mbona ngathi abantu abavela ngaphandle yibo abathatha ama-advantage ukwedlula abalapha.
Unkosazana Zandile Mpofu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, laye ofunde e-coalition eliphandle kwelizweni lakhe lomdabu, ogqibe izifundo ze-degree lezimithetho, i-bachelor's degree in law, e-coalition le-University of KwaZulu-Natal, uchasisa ngodubo lokufunda ema-coalition aseZimbabwe.
Hayi, angikhangelelanga ukuthi ngizabuyela ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi i-situation esekhaya nge-qualification yami engilayo angeke ngiyothola umholo engiwudisevayo noma umsebenzi engiwudisevayo.
Bonke bobabili uMandlovu loMampofu bayavumelana labasakhulayo abaningi abayizalwane zeZimbabwe ezilombono wokuthi njengoba inotho yelizwe isesimeni esibi njalo elizweni kungela mali lemisebenzi, ukufunda khona akusizi ngendlela emangalisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Wobe.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo.
UZulu uthi ukhathazekile ngamazwi kamnumzana Tobayi wa Mudede, yena uthi uhulumende kasoze avumele izizalwane zeZimbabwe ukuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship.
Inhlanganiso yezamabhizimusi e-Zimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa besifazane kumabhizimisi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe.
Hayi ke kwanelokho lamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Lo Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.